gwaro rakanyorwa nemasangano anosvika gumi nemasere kuzeki rinoti kusaita kwesarudzo dzevanenge vadzingwa kuri kukanganisa kufamba kwemabasa mukanzuru nekuti vagari kune mamwe mawadhi vanenge vasisina vamiririri vavanoturira zvichemo zvavo pamwe nekuvazivisa zviri kuitika. Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nezeke ekuti mapato ezvematongero enyika ave kubvumidza kuita mabasa avo nekuungana uye nekunyoresa kuti vanhu vavhote izvo zvakange zvakambomiswa nekuparara kwakanyanya kwedenda recovid-19. Asi zeki ichiri yakamisa kuitwa kwesarudzo ichiti iri kutevera kurudziro yakabva kubazi rezveutano rinoti inotyira kuti vanhu pavanovhota vanotapurirana zvirwere. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasungiro United Resistance and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati kunze kwekutadzisa mabasa ekanzuru kusaita kwesarudzo kunotyora bumbiro remutemo.
Tiri kuti kusaitwa kwemabyelections kuri kumbunyikidza kodzero dzevagari nokuti vagari havasina representation mucouncil. Tikatarisa mawadzi 4 muno mumasvingo haana makansela kureva kuti vagari ava kana maproblems havanawo maringe nezveservice delivery havanawo kunochemera.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa mucombined Harare Residents Association kana kuti CRA amai Loren Mupasirisani.
Matechnocrats kana kuti vashandi vekanzuru vaya havaripoti kumaresidensi. Makancellors ndiwo anopa feedback nekuripota kumaresidensi. Ndo saka isusu tiri kuti sarudzo ngadziitwe makancellors, tive nemakancellors anoti representa vatinoudza zvichemo zvedu. Constitution yedu inotopa time frame yokuti kana makancellors abviswa kana kuti kana paitwa marecalls vanofanira maelections kana kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isina kupfuura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remasungo media center amai Easter Nyambiya vanoti vakabatana nemasangano evagari panyaya iyi nekuti mumawadhi asina vamiririri haasi kuzowana mashoko ezvekufambiswa kwemabasa mukanzuro avo izvo zvinotyora kodzero yavo yekuwana mashoko.
Even access to information inoaffectwa pakuti havana achavapa feedback kuti zvinhu nedevelopment muarea yavari kugara iri kufamba zvakadini. So isu vemasvingo media center tinokurudzirawo kuti zeki itewo mabyelection munzvimbo idzi.
Mutauriri wezeki vautloises laigwana vati vanga vakabatikana vari pasingaiti kuti padivi ravo panyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vati Studio 7 itumire mubvunzo patsambambozha.
Kwandiri, I'm not able to talk, I'm somewhere, I'm out of office.
Mukuru webasa musangano rechitungwiza and manyame residents association vamavelas kumalo vanoti denda recovid-19 radzikira munyika nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kuchiitwa. Vakumalo vanoti dzimwe nyika dziri kuita sarudzo mudenda iri nekudaro zeka haina chikonzero chine musoro chekuramba yakasunga zvinhu. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.